Tashika kuchikurubi, tichida kuona watungamiri vedwe chizimai, awa wakabatwa mutirongo ne mmosha zakasina kupara, vanoti ivo mutevezerwe vechidiki vese Zimbabwe yose MMDC Alliance, Cecilia Chimbiri, Honorable Joanna Mamombe, pamwe chete na Secretary for Mobilization and Recruitment kumadzimai, kuboka rire madzimai Zimbabwe yose, mai vongaitome. Saka tashika ikoko, tazo kwanza kuona Cecilia Chimbiri na leader Vongai Tome chete.
Kwa same snao kwanza kuona Honorable Mamombe.
Ne makaya kuti Honorable Joanna Mamombe vanga vachinzi varikurwara vatanga kunyunyuta nye mudumbu mavo kuma 11 mangwanani. Ende mguwe atashika yoye kuma 1-2 kwa ndu kutaura hapana anga hata hawaona angawe mkoti kana mnano ziwani che kuita neje mishonga kana neje medical. Saka atashika ndoku vata mboga arati chimirira kuta hapa mwacha shingirira wako ya kufistas bench asukwa tuzo ya wasungwa wa jinji wangu wa shuyu ya wa chungu tanangura kuna nambuya katingati ma prison officers kuda ui muna kutore za mere aku jongo nyoka aluku mburuka pasi.
Muzvare Mamombe vari kunzi vanga vachiti chii chiri kuvanetsa.
Ari kuti guvhu rake riri kudhonzera mukati ende vasungwa vazhinji vanga vari kukashamadzika nezvanga zviri kuitika kuna Honorable Joanna Mamombe. Saka panguva iyoyo tangati na Meya Mafume vabva ivo segweta vati aiwa chindibvumidza ndipinde mukati ndinoona seti havari sezvo varivo vandatofambira kuona pano segweta.
Vabvumidzwa here kuvaona ivo vamafumi
vejeri prison officers vati aiwa izvozvo hatikwanisi kuti zviitike asi takuita nechekuti titoti mukoti aende nechimbi chimbi anotarisa kuti chii chiri kunetsa. Saka mukoti aenda kuya ndokubva adzoka ndokubva anosheedza umwe mukoti zvakare ndokubva vaenda zvakare ndokubva vadzoka vakati isusu maonera tazviita zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka takuchifonera machiremba tofonera zvakare ambulance uye iva takure. Saka zvadaro ivo vativo havangakwanise kuti panguva iyo vazive kuti mudumbu muri kurwadzawo muguvhu riri kudhonza iri chingava chiri chii, asi zvaakutoda kuti vaongorerwe nevane unyanzvi hwezvemudumbu.
Mabva kujeri rechikurubhi, mazokwanisa here kunzwa kuti vangava kunzwawo sei?
Ndazokwanisa kuwana runare wabva kune munhu ariko kuchikurubhi maximum prison ataura kuti aiwa ambulance iya yachisvika manje ende ivo vachipinzwa muambulance kuti vaende vanoona specialist ane chekuita nezvekurwadza kwemidumbu nezvimwe zvinhu zvakadaro kuitira kuti vabatsirike. Isusuwo zvataitawo nechimbi chimbi ndezvekuti tazivisa lawyer wavo uyezve tikazivisa machiremba eduwo zvakare vakwanisa kuenda ikoko nevamwe vachiri vakangomirira kuti vanzwe kuti zvinonzi kudii kuitira kuti vabatsire.
Sebato, muri kuona sei zviri kuitika izvo?
Isu tine kunetseka nekushushikana zvakanyanya nekuti Honorable Joanna Mamombe pamwe chete na Cecilia Chimbiri pamwe chete na Honorable Vongai Tome vanhu vasina mhosva yavakapara havasiriwo vega. Ndofunga muri kuziva nyaya yaLegwani Mavhunga pamwe chete na Munyaradzi Mafarirakwa avo vakabatwa mushure mekunge vaenda kunonzwa kuti chii chichabuda mumataredzi mhosva pamusoro penyaya yaHonorable Job Scala yavakanga vachiendera kumataredzi mhosva. Vakabatwa vari kunze kwemataredzi mhosva, vakatorwa, vakaenda vakanorohwa, vakashungurudzwa, vakadirwa nezvimwe zvinhu zvatisingazive zvakapisa kumeso kwavo kwesoko.
Utano hwavo hwamira sei?
Kutaura kunoku mwavo mhasha yake yatoita mbodza mbodza ende vari kurambidzwa kutaura nemachiremba. Nezuro vakaenda vachino kumbira kuti vapiwe bail vaende kudzimba vagotongwa achibva kumba panyaya yemhosva yavasina kupara iyoyi asi dare rakavanyima.